vachitaura pamusangano uyu. Vachamisa vaudza vatsigiri vavo kuti mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamudyandi gere.
Vanhu vose vengevaisa Mnangagwa hatidi kukuona uchiporera batana nachamisa mayuti enda kupenzeni.
Vachamisa avo vakamboratidza kuti vanogona kubuda musarudzo vachipomera ZEC neZANU-PF mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka vati vamunangagwa ndivo vangatora mwasarudzo nekuti havana rutsigiro.
ZEC yapinda mumaguza pamubhedha parukukwe neZANU-PF. Tichamamatisa zvikuna saka ZEC tazviona kuti they are biased. They are racist. Isu hatiboycotte election. Winners cannot boycott. Winners cannot quit. Munhu angatoti eke ndi Mnangagwa nokuti yakamukatira ndimai. Ndiye angatotaura kuti vamwe tibvumirai. Isu we are going into an election, but we are only going into an election on two conditions. Number one, ballot paper, hatisi kuda ghost ballot.
Vachamisa vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa yaive nemwedzi minomwe ichikonawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika nekudaro haifaniri kupiwa mumwe mukana.
Dei ari mumwe munhu aizvininipisa, oita patriotic, oita revolutionary, oita courageous, oti vachamisa nyika yandiremera. 7 months ndaremerwa, torai muende mberi nenyika.
Vashorawo urongwa hwavamunangagwa hwekuda kurwisa huori vachiti hazvishande.
Ndakanzwa mugoma Mnangagwa pano ndaakuda kudhila necorruption namugoma Chiwenga, ndikati munodhila naye sei? Zvikati aisa vanhu muofisi anodhila, ndikati hakuna mosquito inorapa mararia, hakuna.
Vanhu vafarawo zvikuru apo vachamisa vati vachabvisa mari yebond note munyika.
Isu tichipinda hatida kutamba nenguva, toda kurowa bhondi mangwanangwana nemanyaradzo magaziro mutiganerwe, hatiri kuzoona kuti bhondio.
Vashorawo nyaya yemauto ari kupomerwa mhosva yekurova vanhu kumusangano weZANU-PF kubhindura avo vaida kubva pamusangano wavamunangagwa vhiki rapera.
Tiri parali katinombonakirwa ka takasiyana nevezanu. VeZANU munhu anenge achirohwa nemasoja, ndakaona kubhindura
vatsigiri vakawanda veMDC Alliance Masvingo vashingirira kunaiwa nemvura vakamirira vachamisa nehuwandu hwavo. Mumwe mutsigiri wavachamisa Muzvare Precious Manyoka vati vanotsigira vachamisa nekuti vane urongwa hwavari kushambadza nebato ravo hunogona kumutsa upfumi hwenyika vanhu voona mabasa.
Pandiri kufamba ndicherera ndikakombeya mamanifesto andakanzwa sofa, ndoona sekuti yake ine chinangwa chekuti tigadzirise nyika yedu yakaondomoka kudai.
Mumwe wemutsigiri Muzvare Alaika Mbeo vati vane chinyimbo chekuti vachamisa semunhu achiri wechidiki vane simba rekumhanya kudzosera nyika pakanaka.
Nesu uchamisa ndomuda bhozi munhu wechidiki ane fokazi, munhu anogona kuzotungamirira kusvikawo asvikawo paeji renani.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno uye vaongorori vakawanda vakubva kune dzimwe nyika vatove muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.